Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Monday, August the 19th, 2019. I'm Thungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight, we are talking about yet another MDC demonstration, which was banned by the police in Bulawayo today.
If you want to join in that discussion, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly right now on 001-202-619-2077.
We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also live on our websites, voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com.
And Ntunga, the opposition MDC today failed to stage another march in Bulawayo after the police imposed a ban yesterday. The party's first demonstration that was supposed to be held in Harare last week on Friday was also outlawed by the police, saying the party had an internal of wrecking chaos and violence.
Yesterday, they told the party it could not go ahead with its intended march in Bulawayo as they had no manpower to monitor the protest. Mr. Nelson Chamisa's party went to court this morning seeking relief, but the presiding magistrate only issued a ruling this evening supporting the police. Yilo utaba esingalo zulukandaba Zimbabwe omuhle lamhlanje utaba lokuvinjwa kwemihlangano ye MDC. Siyazi ngeviki edluleyo ngolwesihlanu bebemele batshengisele eHarare besola umumo besola ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto besola ukwehluleka kukahulumende wezanu PF ukulungisisa umnotho. Kodwa bavinjwa ngamapholisa kwabhaxabulwa abantu kwatshaywa abantu abaningi eHarare babotshwa. Namhlanje bekukobulawayo leli bandla belimele litshengisele beligijima ngempela viki lapha liqoqa abantu. Kodwa esikubonileyo umgcini sihlalo waleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo labanye basuke babotshwa besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthi umongameli Mnangagwa waqilibezela kukhetho. Bamiswe enkantolo-ke lamhlanje bavalelwe ngeSaturday izolo bebelokhu bephakathi balele phakathi namhla baphiwe-ke ithuba lokuba bahlawule i-bail $200 ngamuntu emveni kwalokho-ke kuthiwe bazakhululwa. Kodwa esikubonileyo ukutshengisela kwaleli bandla njalo kobulawayo kuvinjiwe ngamapholisa esithi akeneli ngabala manpower yamapholisa ukuthi ebengamonitor abe-MDC laba babona ukuthi kababangeli udlakela kabadali udlakela. I-MDC isuke lapho yaya enkantolo yayaphikisa-ke leso sinqumo ekuseni ile themba lokubana mhlawumbe inganqoba umantshi engamalayo izaqhubeka ngokutshengisela kwayo. Kodwa esikubonileyo umantshi usuke wathi ekuseni khonapho eseqedile ukuluhlafuna udaba wathi hayi ngisake ngime kancane ngizakwethula isinqumo ngo-4 o'clock. Wabuya-ke ntambama lapho wathi hayi amapholisa ngimalawo alungile kusinqumo asithetheyo sokuvimba-ke ukutshengisela kwenu. Kusenzeka konke lokhu bekugcwele amapholisa enyakazela edolobheni, amanye egade amabhiza, amanye ehamba ngezimota, ihelicopter yamabutho layo ibibhoda ngedolobho. Abe-MDC bathi balokudana kakhulu ngokuvinjwa kwemihlangano yabo le. Siza kuba labo-ke khonapha kuhlelo ngitsho labezanu PF sizwe labo ukuthi kanti kungani bengafuni ukuthi leli bandla litshengisele.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, tinokuchingamidzai nhasi pachirongwa chedu cheLife Talk. Tiri kutarisa isu nyaya yekuratidzira kwanga kwakarongwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, uko kwaonekwa kuchimiswa kuBulawayo zvichitevera kumiswa kwakaitwa kuratidzira uku kuHarare zvakare nemusi wechishanu nemapurisa. Takaona nezuro muzvare Tabita Kumalo webato irori reMDC vachisungwa, uyezve nhasi vamiswa pamberi pedare ivo nevamwe vavo vachiwanikwa ivo vachipomerwa mhosva yekuro onga musangano uyu. Tazoona vachipuwa mari kuti vabvise mari yechibatiso vachizobva varegeredzwa zvavo. Asi taona zvakare pane vamwe vapambwa mushure mechiitiko changa chakarongwa kuBulawayo ichi. Tinoona tabva tanzwa hatichaenderera mberi nekuti pano tabva tatsikwa nevakuru vakuru veimomo mubato reMDC. Tina vajob skala vari pano vanesu nhasi vachange vari kutaurawo divi ravo pamusoro pezviri kuitika panyaya idzodzi dzekuratidzira. Tichange zvakare tichikurukura zvakare tichitaura nevamwewo veZANU PF vachitaurawo divi ravo kuti sei vari kuona ivo hurumende ichikurudzira mapurisa kuti vawanikwe vachimisa misangano iyi. Antunga, we seem to have our guests, so I'm not going to go any further because we want to hear it from the horse's mouth, as somebody who actually represents MDC, led by Nelson Chamisa. Job Sikala is on the line, so you can take him.
Honorable Sikala, good evening and welcome. Honorable Sikala?
Hello, sir.
Yes, good evening and welcome.
Thank you very much. How are you?
We are good. Thank you so much. We saw in Harare last week you tried to demonstrate. The police said no. You made another effort in Bulawayo today. The police again said no, you can't do that. What say you?
No, the first thing that we want to share with everyone is that the Constitution of our country in terms of Section 59, which is now known almost by everyone, including kids, provides rights to citizens of our country to demonstrate and petition. Section 67 of our Constitution gives our citizens the right to political choice. However, there are also statutory provisions in our country that regulate when people want to engage in issues of public gathering. They are provided for in terms of one of the draconian laws called the Public Order and Security Act, which is currently the operating law. The Public Order and Security Act provides that when an organization wants to engage in issues of public gathering, they must give notification to the regulating authority of a particular district. That is in terms of following the law and also the concept of constitutionalism. As the party that emphasizes the issues of constitutionalism, we made application to the police for us to be able to be allowed to exercise our constitutional rights. We made the applications both in Harare and also in Bulawayo. However, the regulating authority, to exercise the powers that are not provided for in terms of the Public Order and Security Act. The Public Order and Security Act only asks organizations to give notification, not to seek permission. So after having given the regulating authority notification of our intention to peacefully demonstrate in Harare and Bulawayo, the regulating authority used the powers that are not provided for in terms of the law by giving a prohibition order that they are not going to allow the MDC to hold the peaceful demonstration as per the application. So, however, our legal practitioners went to appeal against the prohibition order of the police in our courts, And however, the courts upheld the prohibition orders to which we are not sure why that could have happened, as the law is very clear that we can only give notification to the regulating authority if we want to demonstrate. So the first thing which this issue demonstrates is that all the democratic space in our country has now been closed. The aspects of following the rule of law, where as an organization has been trying to make sure that we follow the law to the letter, we have been shut down. We have been shut out of the courts. We have been shut out by the police for us to exercise the democratic rights that are provided for in terms of Chapter 4 of our Constitution. So what it means is that, one, there is now a de jure ban of the MDC in Zimbabwe, that the MDC is no longer allowed as a political organization to exercise the political activities that are entitled to political organizations in our country. We are not allowed for us to go and demonstrate. We are not allowed to express on behalf of the people the difficulties our citizens are currently facing. So we are in a very retrogressive situation where democracy has been put into the coffin. So the challenge that we have as Zimbabweans is that the MDC as a political organization is not allowed to exercise its activities as a political organization as provided for in terms of Section 67 of our Constitution. So basically, this is what I can tell you, that when even our members in Harare, we have had 90 arrests of people who did not commit any crime. There was extreme provocation against our people who gathered in Harare on Friday. There was no single violence that was committed by the citizens of our country in Harare CBD on Friday. Serious human rights violation against these people by the arms of the state. That is specifically people who have been in police uniforms.
We know kuti muri kuronga kuratidzira kune mamwe maguta, this Gweru, Masvingo, Mutare. Saka muchazvifambisa sei sezvo tichiona maheza kuHarare, mapurisa murambidza, maheza kuBulawayo nhasi marambidzwa zvekare. Going forward, nema demonstrations iyayo amanga makaronga kumaguta aya, muchazvifambisa sei?
Chiripo ndechekuti sepato takangotevedzera zvinotenderwa nomutemo kuti zivise mapurisa kuti isisi tinoda kuti tiratidze. So kumaguta ese iwayo, Masvingo, Gweru neMutare, takazivisa mapurisa zvekare kuti sepato tinokumbira kuti tiratidzire muruyararo pasina mhizhinga mumagetsi atakavaka. So nokuona kurambira kwaita Bulawayo neHarare, hameno kuti veukoko vachati kudii, asi zvinotaridza kuti aiwa izvi hazvisi zvinhu chete zviri zvangoitika kuHarare nokuBulawayo. Yava nyaya yekuti nyaya dzepolitics dzamapise munyika medu muno dzadzipwa. Hakusisina vanhu vanokwanisa kuti mapato ezvematongerwo enyika ange achiita zvaanofanirwa kuti vaite sezvinotenderwa nebumbiro romutemo. Saka chiripo ndechokuti iye zvino Zimbabwe demokrasi yafa, yaurawa. Hakusisina kutendera maopposition munyika. Izvinotaridza inoziyo kuchirongo a de facto ban of the MDC. Zvinotaridza kuti pato redu ratobhanwa muno munyika kuti hachatenderwi kuti riite maactivities arinofanira kuti riite within the confines of our Constitution. Saka ndo nyaya yatiri kuona kuti kunana Gweru, Masvingo nokwaMutare kwatakazivisa mapurisa kuti Tinoda kuti titarize tiratidzire murunyararo mweya uyu wokuti MDC haifani kuti ite chino muZimbabwe unenge watekeshera munyika yose neudzvanyiriri huri kuitwa namapurisa nehurumende.
Vasikala, tombokubatsai muromo ipapo nekubvunza kuti zvamira zvakadai. Vamwe vatsigiri venyu vari pano pamaplatform edu eVOA Facebook yeShona nemamwe atinawo vari kubvunza kuti saka remangwana rakamira sei mubato renyu? Pane zvimwe here zvamakuronga mushure mekuti muri kumbunyikidzwa pese pamuri kuda kuti muratidzire sekutaura kwamuri kuita?
No, chiripo ndechekuti isisu tiri bato rine sapoti hurusisa munyika ino. Zvakare tine obligation yokuti tinge tichizadzisa vimbiso nezvido zvavatsigiri vedu. Vatsigiri vedu tinomira navo zvikuru, asi chiripo ndechokuti hazvingakwanisiki kuti pamhepo yakaita seinoi nditaure kuti mangwana tichaita sei. Asi chiripo ndechokuti sebato renyu tichaita musangano wevatungamiriri venyu vachagara pasi kuti vadzeye nyaya yokuti toita sei sezvo maona kutadzipwa nyaya yedhemokrasi munyika musina. Saka toita sei nokuti maona kuti kuzivisa kwatanga taita kuti demonstrate kumaguta ese atanga ita kuti tiite tarambidzwa. Zvakare makare ati iwo izvo zvatarwa namapurisa ndizvozvo, hamufani kuti mudemonstrate. Saka isisvo utungamiri tofanira kuti tigari pasi tiise pfungwa dzedu pamwe chete, tidzeye nyaya iyi tione kuti tingabuda nomufungiro upi uye tozozivisa vatsigiri vedu. Asi uye chandoda kuzivisa vatsigiri vedu ndechekuti musangano uyu tichamuita chimbi chimbi, ngavasanyunyuta zvavo, tichagara pasi soutungamiriri then toona todzeya toonesana kuti saka tingaendera mberi sei sezvo maona kuti nyaya iyi yokuti MDC sepolitical party muno munyika yaakuda kutobhanwa.
Alo ke ngumnumzana Job Sikala, Honorable Job Sikala, lilunga leMDC njalo ungumsekeli kamgcine sihlalo webandla. Honorable Sikala, please do stay on the line. Liyamuzwa ke uthi sebezahlala phansi njengobukhokheli beMDC babonisane ke ukuthi bangaqhubekela phambili njani njengoba amapolisa eqhubeka evimba imihlangano yabo ukutshengisela kwabo emadolobheni wonke. Baqalile eHarare namhlanje bavinjiwe koBulawayo. It's 19 minutes past 8 o'clock. Abangaba besanda siqhuma kuhlelo lamhlanje sikhuluma ngokuvinjwa kwemihlangano yebandla leMDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Esilabo kuhlelo ngumnumzana Job Sikala weMDC lomnumzana Tinotenda Chinyoka vaChinyoka inengo ye ZANU PF. Mr. Chinyoka, good evening and welcome.
Good evening. It's Tinomudaishe Chinyoka.
Tinomudaishe Chinyoka. So sorry about that. Anyway, welcome. And why is ZANU PF so unsettled about these MDC protests? What are you scared of?
ZANU PF is unsettled about the MDC protests. Where did you get that from?
Because you've been saying in Harare they are not supposed to be allowed to demonstrate. You have also been saying the same about their march in Bulawayo today and the police.
And how did ZANU-PF say this?
Matemadanda is a high-ranking ZANU-PF official. A lot of ZANU-PF officials have been saying the MDC should not be allowed to demonstrate.
Yes, but the ZANU-PF is not the one that has issued the prohibition orders against the demonstration. That is the police. The police are not ZANU-PF.
ZANU-PF is
entitled to express an opinion, yes, but the police are not ZANU-PF.
Okay, basing on your opinion, why are you unsettled? What is it that makes you uneasy about these demonstrations?
Well, the point I'm making is that no one is unsettled. So the premise of your question, I don't accept it. ZANU-PF is not unsettled. ZANU-PF is not unsettled by people demonstrating, but ZANU-PF is also aware that the last time these people demonstrated, they ended up destroying property, which government had to compensate, and making an observation that these demonstrations are not meant to achieve what is claimed. Is not a sign of being unsettled. It's a sign of making a simple, educated observation based on facts, based on empirical facts on the ground. I'm refusing to accept the premise of ZANU-PF being unsettled. I don't accept that.
I'm not sure why you can't say that obvious it, Mr. Chinyoka, because even ZANU-PF people like Pupurai have been threatening violence if the MDC should take to the streets. That's why I'm saying you guys are unsettled.
No one has threatened violence. If someone had threatened violence, they would have been arrested. The MDC would have made a complaint to the police station that someone threatened violence. No one has threatened violence. You are mistaking making a robust comment about something that someone believes in as a threat of violence, and I'm simply refusing to accept this. So for you to say that this is an obviousity, that's a new word for me, it's not something I accept.
Well, let's move on then. Marvelous.
Tine mutereri aripa nare parishino rigeti mbova tora tozudzuka kuna vachinyoka. Hello, caller. Hello,
Magadi.
Tiri wadi tukutawana nani uye shemuri kupi?
Ndiyo achigwede ndu South Africa, Pretoria.
Taura iti nzweva achigwede muruku nzwa iri mdariru.
Malera mbrugita msangano urugu tonga weza no PF. Msangano wakazara no mbimbindoga. Wapupura eto gare kwa kata ura tacheno achiti iwa. Wachiposu kufumita batore MDC kuti vite ma demonstrations munyika. But the constitution inyika inotaura kuti munhu wega wega une kodzero yekuratidzira kana asina kufanana zvinenge zvaitika. Saka musangano uyu uripo pakumbunyikidza kodzero dzavanhu kwete kuti vanhu vaite zvido zvavo sevagari veZimbabwe. Ndiwo mashoko andinawo ndiri South Africa.
Aiwa mashoko makukutu tinokutenda ichaizvo.
Natenda.
Hello, vachinyoka, menu kana muri panhare, manzwa zvataura mutereri wedu, munogona kupindura yenyu ipapo.
Ndazvo zvataura, but munozva zvinonetsa ndizvo kudai. Vanhu vanoteerera zvinhu zvavanoteerera vozvibata out of context. Handiti. Saka zvinonetsa kuti vanhu kana vachida kuwa zvavanoda kuwa, kuvarambidza. Chokwadi ndechekuti muZimbabwe munyika ine mutemo. Mutemo muZimbabwe unoti kana vanoda kuita demonstration vanoita sei, vanotumira tsamba yavo notification kumapurisa. Mapurisa ovapindura achiti izvo vanoona sei nenotification yaitika. Handiti ndoda kukupai one example. Vanhu veMDC vakaisa notification kugweru vachiti vanoda kuita demonstration. Mudemonstration mavo vakati vari kuexpecta kuti kuchauya vanhu 100,000. Ndokutaura kuti vanhu 100,000 havachaungana pakati. Ndobva vataura ivo voga pachaungana vanhu. Pavakataura paya pa petrol station ndopavanoda kuunganidza vanhu 100,000 ipapo. Mapurisa vanofanira kutarisa kuti mugweru chaimo maregistered voters mugweri eben nomumukopa haasviki 100,000. Saka vanhu registered voters kwete MDC voters, total number of registered voters havasviki 100,000. Saka vanhu 100,000 vanobvepi. Zvoreva kuti kushatsvopa vanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo vouyiwa navo ipapo. Management yevanhu ava hapana unotaura kuti tichava manager so. Mapurisa kana vakati nemakumbiro amaitawo hatigoni kukupai mvumo nokuti last time pamaa mune vanhu 2,000 pakaitika violence mukakonewa kuimaintaina kuicontaina nemamarshals enyu. Saka nhasi moda kuuya ne 100,000 munovagona sei. Handiti
hazvina kushata izvi ndobasa ramapurisa mutemo unoti kuti kana mapurisa adero munoendepi munoenda kuna minista munoenda kumajistrate court iyo vanomanya kuhigh court mutemo haudero handiti munowa saka kana vanhu vasingazivi zvavanoita vachingotenderera sehuku yagugwa huro zvinonetsa kuti kuvabetsere kuti vanozvifambisa sei but vanohoti kana zvadero vodzoka voti zvamupfefu yatirambidza kudemonstrate handinozviona izvo ndivo vakukonewa kutevera mutemo kuti mutemo unoti fambai makati saka kana vanhu vasingazivi vachiita vutunhunhu hwavo kana vutunhunhu kuya hwovapa maproblemu ngavarege kuzodzoka voti after all pupurai togarepi wakataura zvakati pupurai togarepi muzimbabwe unotendegwa kutaura zvaanofunga unotendegwa kutaura zvaanofunga vokuti vaya vachaita decision kana vachirohwa vazivevo kuti ezanupiefu ndozvavanofunga there's nothing wrong kuti munhu aise opinion yake kuti decision maker azive kuti unofungei kubhuruwa iko zvino vemabhizinesi vakaenda kukoti vakati last time takaputsirwa zvunhu vanhu ava hatisi kuziva kuti vashaisita sei vitamisaputsirwa zvunhu iopinion yavo handiti saka vanhu vose vanofanira kuteererwa zvino kana vodzoka kuti zanupiefu yatirambidza inongova kuchema kuna basa
mubate henyu makadaro Ntunga
mnumzana tinomoda ishe chinyoka lilunga lezanu PF aliyamuzwa uyakhuluma ke lapho uthi bona kabayingeni njengezanu PF ngoba kayisibo abavimba iMDC ukwenza ukutshengisela kwayo kodwa ivinjwa ngamapolisa silo mnumzana Jobs Kalanjalo weMDC. Siyithathe umlaleli ecingweni uMbongeni Sithole. Kunjani Sithole?
Ngiyaphila baba linjani?
Hayi siyaphila kunjani lapho khona?
Hayi lapha ku right akunandile.
Kuphose lakho.
Mina into ezoyiqala nje ukuyibeka ukuthi inkinga nje ukuthi eZimbabwe umthetho wangkhona awuhambisani nabantu beZimbabwe usuka umele ibandla lezano PF yonke into nje eyenzakalayo ngibona izano PF kuyiye emamelwayo kakhulu ikakhulu wona amalunga ezano PF into abayikhulumileyo into ukuthi umthethwandaba yiyo into ezowulandela kuyinto embi kakhulu eyenzakalayo laphaya kahle kahle amapholisa kakuso mapholisa eZimbabwe abantu ngamapholisa ezano PF namasotha ezanuphisi le lento leyo iyacaca vele kudala lento yenzakala funa lafika kakhulu ukuthatha kukamnangafo umbuso siwabonile amasotha kube yiwo angenayo kugovernment ukuthi lento leyo vele izoqhubeka isikambi kakhulu abantu bezimbabwe basenkingeni enkulu kakhulu okubuhlungu kakhulu okokuthi izimbabwe nayo iyakhona ayi kumnyama angiboni kukhanya mina phambili nje ngoba abantu bezimbabwe laphana bazothala nzima njalo bazodla nzima ngezanu p f njengandlela umthethwandaba oyiyophe othatha ngayo uhlangothi kuzanu p f yonke into abantu bezanu p f kababoshwa ma ngabe kuyibo abaqala badala amacala kuthiwa kuhlale phansi kwenziwa ikhomishini kodwa izinto bezibona wona ukuthi amasotha yiwathaya abantu kodwa kuthiwa kwenziwa ikhomishini ikhomishini yakhona kungayibophi kuyakhulunyiswana bayaxolelwa kuyayekela kunjalo but i-MPC ma ngabe kuyiyo eyenze into ivele basheshe nje bababophe kuyini kanti khona lokho why kunjalo le ndoda loko kuthi yakhuluma ukuthi izanu p f ayingeni ndawo kulokho kodwa siyababona kuyibo ababekhuluma ukuthi ematandi ukuthi izinto kazibe kanti izinto kazibe kanti kube yiyo umthetho futhi okulandelayo khona lokho kube izanu p f ebedemonstrator kube ivunyelwe kodwa ngoba ngabantu abaphikisana egovernment le ekhona siyababona babotshwa kuyinto ebuhlungu kakhulu lento leyenzakala eZimbabwe ikusasa lethu angazi ukuthi linjani singabantwana bezimbabwe sihlupheka kangaka izanu p f na kayikuboni yini iqhubeka ithi iyalungisa izinto from 1980 ebelungisa izinto zakhona zingabonakali ukuthi benza njani phela umnangagwa uyafana nomgaba akula nto ethizileyo laphaya kuwe kukhethu siyayibona ikhothi imela izanu p f kodwa wayengathongi ukuthi njengobana abantu bengafikise ngokuthi impumela yokhetha ihambe ayihambanga kahle wayengathongi ukuthi ikhetho luphinde kati sikubonile umthethandaba umela izano PF ukuthi izano PF yiyo eliwini le ukhethu mangabe ngo 2008 umgabe wadliwa ikhodi yamela umgabe futhi ngathi ukhetho kaluphindi ngoba bebona ukuthi izano iyedliwe kati bebona ukuthi izano PF yebiphambili umnankagwane ukhethu ngathi hayi ukhetho kangeke luphindi yini yonke nale
isithole ngubamba umlomo sithole
irongo kakhulu lingayivumeli izano PF senza kanjalo
ngubamba umlomo
ehlukumeza izano PF amapolisa lawo azodla nzima lamasotha lawo bazodla nzima webhizi yokubehamba ngamahashi lesigili igalo yonke leli yezimoto bazozebawe ngezindiza zenza bahamba
phezulu sithole asilalelane phela laba bantu Asilalelane sithole ngithi iMDC ingenzani pho ingaqhubekela phambili njani namafithane
Yeah, iMDC yena lento yalo iright into abayenzayo into ekhona sesifuna sokufanele indene ngenkani ezitaradeni noma batsha noma bayenza njani akunandaba vele sifile ngoba sifile nje sihambe ezibhedlela kula mithi akunakudla akunani siyafa siyaphela izano PF nayo izozilandele ngoba yena lo okhuluma naye manje izano PF nayo uyakubona iMDC kayiqhubeke yenze khona lokho ekwenzayo ngenkani nako siyayibona isodani izigcine nayo bevuma noma bengavumi kahle kodwa siyawabona wonke amazathu eyitoya bengathandi bethanda kumele nathi sikwenze kuphela abantu bezimbabwe kuzeze kulunge kuphela ngisho namapholisa nazo zavume namasosha zavume
siyabonga mlaleli
siqhubeke ngakho khona lokho ekwenzayo
siyabonga sithole ongena kuhlela aha ah ithukuthele impela Leon Sizwa ngilethemba lizwile ekukhulumayo angisoze ngikuphinde Olendlebe uzwile timbozwa kwa Morivas Khala manzo azwiri kutaurwa na va tinomudaishe chinyoka mboti payo pfungwa dzenyu
chokutanga ndoda kuti mukoma wangu tinomudaishe chinyoka azvisi chokwadi kuti MDC yakamboita ma demonstrations akaita violence munomunyika ma demonstrations edu ese atanga tichiratidzira mukati memigwagwa yeHarare kwemakore maviri apfuura aripo anoonekwa navanhu vese even nyango vakaenda paYouTube yanomaona hapana kana glazi rimwe rakambopushwa muguta reHarare kana vachitaura mademonstrations apfuura haana kushevedzwa neMDC sepata akashevedzwa neZCTU uye nama citizens omunyika yemuZimbabwe saka ndiziri kuti ava vachinyuka zvari kupomera kuti vanhu veMDC vakaita violent vanozwana kupi iyo MDC isina kumbobvira yadana demonstration yakaita violent ina wakanda zvakare pakarambidzwa zvizvarwa zveZimbabwe kuti zviratidzire muHarare nokuti prohibition order yakauya pakati pousiku womusi wekushina chishanu chacho chevhiki yapera rino zuva rakanga ichifanira kuti vanhu vademonstrate vanhu vakangomukira kutaundi vasina kunzwa kuti pakanga paita kurambidzwa kuti vanhu vademonstrate vanhu muHarare vakagara pasi vakagwadama hapana kana munhu wakaputsa kana kapu zvayo mutaundi apo vakanga vachipondwa vachiitwa abused namapurisa vamwe vacho vakakuvara mbura vanga vasina kana mhosva yavanga vakaita vanhu vakagwadama vakatanga kunamata vakavingwa namapurisa vakapondwa ipapo vana vana kumboita hasha kana shungu zvokuti vasandi vachiputsa muHarare saka kana vachitaura kuti MDC inoita mademonstrations ari violent api ngava sada kufananidza mademonstration akanwa nemamwe maorganizations womakine MDC techipiri vachinyoka vataura mashoko andikashamadza nokundisvitsa zvikuru okuti zvinonzi isizvo application yedu yokugweru takataura tikati tinoexpecta kuti kuchauya vanhu vanosvika zana rezuru that is 100,000 people isisu tsamba yedu yenotification yakaiswa kuregulating authority yomugweru
Waka nepi chamba yetu yatakanisa kumapulisa. Nekuti isu mwe zalo PF paineta ma applications kana waita ma applications panenge wachita msangano yavo. Hatina kumbozera takawana access kuchabva dzavo dzavanoenda kumapurisa. Saka zvinoreva nokutaridza pachena kuti zalo PF inoruoko munyaya dzema notifications akaitwa nebato redu kuma regulating authorities ese muzimbabwe. Vazi vasei kuti mutsamba iyoyo, because somebody yakanyorerwa kuna regulating authority anova officer commanding Gweru ndiye ega mwene anofanira kuti apate tsamba ino kuziva zviri mukati mayo. Vachinyoka vezanu PF vazviziva sei kuti kugweru MDC yakati iyo ichange ichiunganidza 100,000 iyo vari munhu webato. Zvinoreva kuti maapplications edu ari kuendeshwa maoko ezanu PF ndiyo inopa madecisions, uye zviri pachena kutaura kwese kwanga kushita nyangwe navateereri kuti vamatema danga vakanazvo kutaura musi weHeroes Day kuti hakuna demonstration inoitwa muno munyika. Uniwe mujournalist noda kuteera zvandotaura ine here kuti zvaunofunga iwe kana zvimwe demonstration inoita hakuna demonstration inoitwa muno muzimbabwe. Saka zvinotaridza kuti zano PF yava kutya vanhu, ende ukaona bato yava kutya vanhu zivai kuti raluza legitimacy yokuti irambe ichitungamirira nyika iyoyo. Nemhaka yei vachitya kuti vanhu vangodemonstra zvino runyararo? Mutemo unoprovida kuti konvina anenge akonvina nyaya yedemonstration, kana demonstration yako waitaura kuti ichava peaceful ikaita violent, anosungwa. Why didn't they allow MDC kuti demonstrate? Kana kwaita violence, then the convener was going to be arrested for breach of trust yanenge aiswa mumo pakuti I exercise constitutional right yake. Zvongotaridza bedzi kuti varume ava vari kunyepa, uye zvekare havasi kumira pachokwadi. Nyaya iripo kusha vanhu vakundikana kutonga nyika ino, hapana chinozikanwa. Zvinozikanwa munhu wese zvokutaura kwaita vasitole. Zvinhu zvakwira muno munyika, vana havachakwanisi kuenda kuchikoro. Maticha ari kukora 403 RTGS, inova iyo $40. Mapraizi mustoro ari kukwira zuva nezuva. Peturu yatowedzera futi mutengo wayo nhasi. Vana veZimbabwe vakaura nenhamo, varwadziwa. Vada kuti vangotarisa chete kuti hai vakuruwe, tatambura nenhamo, uye tarisai muone kuti nyika ino vanhu raramo yedu yagozha. Chamunoshaya kuti vanhu vataure izvozvo chii? Nemhaka yamuchisa vanhu ndo mubvunzo wandinawo kuna vachinyoka.
Vachinyoka, manzwa zviri kutaurwa navasikala. Vabvunza ivo kuti imi makaziva sei uwandu hwevanhu vakange vakokwa ivo kugweru, kana musinei nechekuita netsamba dzavanenge vanyora ivo seMDC kumapurisa?
Ndamuhwa, asi vasikala chavanokangamwa ndechekuti mubato mavo mune ndumure dzine wara nebapu. Saka zvadzinoita ndezvokuti tsamba ichindwa nayo kumapurisa inotogwa pikicha yokandiwa muma WhatsApp gurupu, yokandiwa muma Twitter, yohumwi. Vanozviziva ava vasikala kuti vanhu vavo havana zvifuva zvachose. Ndo matinoivona imomo muma Twitter todoziva kuti ndozvavari kutsvaka izvi. Nomuzvima WhatsApp group muma vanotiisa vachifunga kuda tiri nhengo dzavo, isu tisiri, hatibudi, tinongoramba takanyarara takati zii, singoona hedu zvinozuviwa. Iyo zvino kuda ndichaudzingwa zvavaziva kuti muchigurupu chavo chinokuda vakavona kuti ndakazviona chitsamba ichi. Pavataura pokutanga kuti izvo MDC haiti yakaita mademonstration ane violence izettu, vandifadza vatsala nokuti vari kubvuma kuti pakaitika mademonstration ane violence, asi vari kungoti hasi avo. Asi todzoka ipapo, chinoonetsa kuMDC ndicho kuti kwakawandisa magweta. Magweta vanoshanda nezvinonzi matechnicality. Vasikala vari kuda kushandisa technicality yokuti wakaita notice yokuti ngatiite demonstration ZCDU, asi MDC, sakaenga itiri yavo. Asi vanokangamwa kuti paya pavaenda kukongresi pavo. Vamunzura vakabuda vachiti pai ndaita chichemo changu chemabatirwo andiri kuita kuwana chigaro cheupresident kumastakeholders edu. Mastakeholders edu iZCDU. Ndiwo baba vedu vakatipa give birth. Saka izvo kuti pai pano mutsauko paMDC neZCDU mademonstration itechnicality yemaloya. Hazvina zvazvinoreva. Masapota vakainda kudemonstration vakanoputsa zvunhu maMP vaiinda mumadhorobha akasiyana siyana kwedu kunana Gweru uku munana Kwekwe vachiunganidza vanhu vachiti vakomana manonoka kune dzimwe nzvimbo chatsva maMP AMDC ndo vanhu vakaita violence ndo vanhu vanofanira kuti iko zvino vachipa assurance kuvanhu vokuzimba kuti iko zvino bhataronga apa zvuru zvinosvika mazana zvevanhu kuti vafambe vaende vanoungana pafuel station hatisi kuti taronga zvakati 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 kuti vasapisa vasikala vari kuti paizvo makaregerei kurega vanhu vachipinda murodhi kana vazoputsa zvunhu movasunga asi zvazvinonetsa ndezvokudai kana munhu uri uchida kuonekwa kuti uri fuza wakapusa uri munhu unorega unorega zvinhu zvichiitika maitikiro hazvinongoitika mazuva ose asi uchitarisira kuti zvichabudisa outcome yakasiyana kana pasina outcome inochinja unoregerei chinhu chichiitika kubva pokutanga chinofanira kuva ndechokuti avakomana vasati variratidzira ngavatitaridze kuti vadzidzisa mamarshal avo kugadzirisa violence ivo ndo vaidai vakabata vanhu vanga vakaunganidza masaga emabwe avaida kuhoposhera nawo mahwindo muHarare akabakwa namapurisa vasikala vanoti paizvo vanhu vakarambidziwa namidnight kana vanhu vabakwa pakati pousiku kuti vane zvavakaronga tomirira here kuti kutange kwaputsiwa vasati vavuya hongu kuratidzira zviri muconstitution asi ndati kana mapurisa vaisa prohibition order mutemo unotaura kuti munoita sei hapana kana nzvimbo imwe yavakambotevedzera mabheta ose MDC zviri mumutemo kuti vanofanira kuita sei ivo chavanoita kumanya kuenda kuhigh court vatinoziva kuti vanononyimwa kuhigh court nokuti chavanodava chokwadi chaicho kungoda kuratidza kuti kuzimbabwe kunoku zvinhu hazvina kumira mushe nokuti vanhu zvavati shamwari dzavo dzemhiruko hadzinyanyi kuverenga hadzinyanyi kudzamisa pfungwa dzadzo muzvunhu vanongoteerera nhema dzavanoudzwa kuti mangabva ukaipa voti oraiht sini zvataugwa naMDC ichokwadi avo vasitole vanga vachipaumba vachipa handeitenda nenkani tinobisa nenkani haaibodo
vachinyoka saka muri kuti zvinhu zvakamira zvakanaka here munyika
iyozvo hasizvo zvandataura nyangwe purezidendi chaivo pavakataura patv kana dai vasikala vanga vakavateerera havana kuti zvinhu zvakanaka infact havana kuti zvinhu zvichanaka mangwana vakati izvo takatarisira aperiod of painful reforms kureva kuti zvinhu zvakaoma zvakaomera tose uye takatarisira kuti mazuva anoteverawa zvicharamba zvakaoma asi mareforms atiri kuita ndeyekuti zvinhu zvigonaka kana vanhu vakapinda mumugwagwa musi wa16 august kana kuti musi wa20 musi wa21 hazvirevi kuti izvo kokokora inenge yakuita 2 cents mushopu kutarisira hakugadzirisi zvunhu
timbaubatai muromo
irei tose ndibatei muromo ini handirambisa vasoni
okay achauya kwamuri chauya kwamurizve vascalasi tateke avalaleli lapha kufacebook ekasini letu leVOA Ndebele kulosimephi moyo uthi wena sebefuna ukwenza ilizwe engani ngelabo bodwa kuzoba lo Sindo enindlovu uthi wena even ZANU PF youth said so on live Isaac Piri uthi wena sabona msakazi mina ngicela ukubuza uchinyoka ukuthi uyavuma yini ukuthi amapolisa aba lobudlwangudlwangu eHarare mhla ka 16 August 2019 ngiyabonga siyabonga uxhaso lwenu balaleli abasibukeleyo ku Facebook kanye la kuma websites ethu ngitsho lani abakhongozele emisakazweni udaba esingalo lamhlanje ludaba lokuvinjwa njalo nje kwebandla le-MDC ukwenza imihlangano yalo yokutshengisela inhlelo zayo zokutshengisela sibonile bevinjwa ngamapolisa eHarare namhlanje bavinjiwe njalo kobulawayo esilabo kuhlelo lamhlanje ngomnumzana Job Sikala honorable ongowe-MDC lo mnumzana tinomudayishe Chinyoka owebandla leZANU PF.
Antunga, I think we have callers that have been waiting patiently, and then I'll come back to read the messages. Facebook page. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutaura nani uyeje muri kupi?
Muri kutaura ona Sibanda. Ndiri munomutaura sekamura sendeke.
Taura itins.
Ah, ndingade kubvunzo vachinyoka kuti kana vachitarichira noise ingaitwe nema demonstrators MDC so called. Ko mapurisa akanga aripo here, akanga akaunganira here vakomana veZANU PF vaida kubatsira manhingirini mapurisa kuzobata noise inenge yatangwa ne MDC.
Aiwa, tichadzo taura yenyu.
Chino chino, ndete kuti vachinyoka, amena tima kombreza tana umu Zimbabwe wakambonya tomira sei. Nekuti kana muchi yatorangarira zvakanaka nakaka, munoona kuti Zimbabwe ichirwa neregime ya Smith, tairwa nezvinhu zvakaita sekurambidzwa kana kumbunyikidzwa kwefreedom of expression. Zvimari zviri kuitwa navachinyoka neshamwari dzavo. Saka taane mumwe Smith wechitema here muZimbabwe ngavandianswo ipapo ndatenda hangu.
Ya, tinotenda tichatora mumwe mutereri tozoenda zvedu kwavarege. Itore mumwe mutereri. Kola, hallo. Hallo, kola. Kola, meno timuchiripo here nekuti ndanzwa kuti mambomira kwenguva yakareba. Muripo here, kola?
Hallo.
Ehe, taura itinzwe. Tukutaura nani uye
zvemuri kupi?
Ehe, taura itinzwe.
Ndi Donald Mambo Magrastenberg.
Ai wataurai mkoma Donald.
Dango batateverana mkoma wangu Sivanda kuti vari kuno Grastenberg.
Ehe taurai nyimoti gaga nekuti nhasi pane pana honorable Job Sikala vari pano saka kana muda kuvavhunza zvamunoda kuvavhunza mbva mavhunza kana kuvhunza vachinyoka tobva tango gadzirisa pa program pedu. Taurai yenyu.
Ah ndinoda kungosimbisa va Job Sikala nekuva morosa hangu. Ah vachinyoka nditi handi ndinotaura kwavari. Ndina chanika kukula mwuzi angasi munu kuti ndufu nga dete tema vila zikana pa munu saru dama pani lise nyuka atisunta wana kutimu saru one side bati musa dana wana wakata sana wa shinyoka wano zi ambuzi wana wakata sewa kana pari pa panota ura pa nare pa ebende wano zi ambuzi wano ta wana chukuta ura
aiwa
ni national radio ii radio yote ni bandero shinji pasi rosi naka musa dana wana kutata sana wa shinyoka wana kana cha wano ta ura cha wano ziwa mtu matawarilo avu ee kutsinya asa zvina chiva zvinobudisa.
Aiwa chienderere mberi zvenyu varipo ndofunga vakunzwai.
Ndauri kutaura kuti chisisitimu chavanoda kugadzigira ndechekuti kuti mapurisa ndo ane mvumo yeku mapurisa ndangoziviswa chete just kungoziviswa kuti zvikuita zvakati. Noti kuti iwo mapurisa ndo azopindira tamba dziya dzavo mumaoko ana vachinyoka zvoita sekuti ndakambobvudza ende mavhelasi ndikati ndakahwa vamutodi vanova sekuru vangu zvinogwadza kuti uye nehama yakadaro asi hazvitozvita. Vachitaura vachiti kwai mchayo kwabakomaniwa mashoko okuti vaingoziva havo kuti hazvibudiriri tichakurovai tichabudi asi hazvina zvazomhosva mwari ndi anoziva tete mavhenasi vakuora vachinyoka kabati tinoziva vana varugare gumbu vaimbotaura vachidaro vachirimo musangano uyu but now vana vamupoko vavakutiza nhasi havaivamo musangano imomo vachinyoka mutaurai muchiziva zvamuri kutaura nokuti mangwana zvichakupandukirai mungava henyu musangano imomo nhasi mungaaaa.
Aiwa tino
munhu wose vachinyoka muzive izvozvo vasikala nokutamba makashinga.
Tinotenda mukoma
chicha munoshamunoita munonyaya kusimbirira pazvo zvamunoona kuti makoni wachii.
Koma Donald, thank you so much. Tinotenda. Vachinyoka musati mapindura. Timboenda kuna Vaskala. Honorable Skala, we saw some of your colleagues. Imimi pachenyo makasungwa a few weeks ago. Then this weekend, your chairperson, Honorable Tabita Kumalo, and six others were also arrested. And their crime, publishing falsehoods by saying that there was rigging in the last election. What's your take on that?
Mazita, you understand that in Lombuzo, you work across the Sabudai, the grinding board, Tanga with the Pindurei, Panezun Zaki, Taurei, Zatawa, Navach, Noka, Shanghai, Tamishin, without Tiranguayu. Nyayo kutanga ndiyo kuti vachinyoka vataura iwo kuti kune matombo nerekeni zvakanongwa pakati posi kuna mapurisa. Hatizivi kuti varume ava havana nyadzi sei kuti vanoti vakanonge rekeni pakati petauni muna First Street nomusi wechina usiku. Nyaya iyi Zanu PF yagara ari mabasa ayo kuti wano creator evidence yawo yenhema kuti vawane kudzimirira vanhu. Tinozviziva kuti mugore ra 1981 vakandoisa zombo mumapurazi ebato rezapu rakaita kuti vandoita genocide rokuponda zvuru nezvuru zvavanhu kumatebeleland dziri nhema dzezvombo zvakanga zvaplandwa nezanu PF. So tinoziva kuti mabasa epato ravachinyokai rokunokwera vachinotore reke kumbareo namatombo aya aindonatsotariswa kuti akatobva kwamutoko chaiko chaiko kuti vabudise vachiita zvokuti upowo hwokuti vatarise vanhu. Mabasa ezanu PF tinokuzivai makauraya vanhu zviuru nezviuru kumatebeleland panguva yegukura hundi mavanyepera kuti vakanga vakavike zvombo mumapurazi avo. So tinokuzivai ndomaitire enyu okuti muwane kuponda vanhu nokuvaponere nhema nokuita plan zvinhu zvenyu mabva mazviti ndezveopposition. So izvo musakura muchifunga kuti tiri vana vadoko hatina kupusa tinokuziva ndo maitireni. Kechipiri mataura imini muchiti ndati vetsitu yakaita demonstration in violence is not correct and is also false. I did not say that, but I told you that we did not call the previous demonstration. All the demonstration that we called were peaceful and the evidence is very available both on the YouTube and in other platforms. So that you must be able to distinguish on what I have said. Secondly, for him to try and put the MDC ZCQ as one thing, no manyepo. So vachinyoka vanoda kuponera kuti MDC makawanda magweta vanenge vaida kushandisa ma technicalities. Ivo vanoziva kuti at law ZCTU is a legal persona on its own with a distinct constituency yavashandi. MDC is a distinct legal persona also on its own. So for him trying to marry the two zvakafanana nokuda kuti zvaitwa namao veteran toti zvaitwa nezanu PF. Mao veteran would have acted on their own outside the operations and also the action and also instructions of ZANU PF. So for him kuti ade kutita chinhu one vachinyoka apa makonewa segweta, I think you could have known it that this organization are voluntary organizations that are created in terms of our laws and each organization has its own distinct constituency. ZCTU iripo pakumirira vashandi, isisu MDC basa redu nderokurwira nyaya dzezvematongerwo enyika. Zvakare mataura inini muchiti vanhu veMDC vanoita violence iexcuse yomoda kusevenzesa kuponda vanhu. Nomusi wechishanu makaponda vanhu muHarare zvakaonekwa nepasi rino rese. Chavanga vaita chii? Tudze vachinyoka mhosva yakapara vanhu vaya vakapondwa magogo vaya vakapondwa muna Nelson Mandela vakazvigarirwa pasi. Chii chamakavapondera? What really crime did those people committed in town? You only enjoy abusing human rights. And you know that with your political party has a history from 1980 up to present of having abused people's human rights in our country. And you want to hide, to leave a net commander, Nemanyepo, or put MDC in violence. The most violent political party is ZANU-PF. You killed 20,000 people in Matabeleland from 1980 to 1987. You killed MDC supporters from 2000 up to present, who are almost 5,000. How many people have been killed in 2008? The long and short sleeve.
Okay,
this is a violent party.
Honorable,
where have we ever killed anyone?
Honorable,
my brother, give us evidence of a single person who was killed in this country by the MPC for him trying to level us to be a violent political party.
Okay, hold it there, Honorable Scala. Honorable Scala, hold it there for me. We are running out of time. We have 4 minutes remaining. But uyakhuluma lapha ubaba uSikhala uthi kungamanga ukuthi ibandla labo libandla lodlakela. Uthi nxa kule bandla eliphila ngodlakela eZimbabwe, libandla leZANU-PF lona athi labulala abantu abafika ama-20,000, 30,000 ngesikhathi sombhuqazi weGugurahundi. Ngakho akulunganga ukuthi ubaba uChinyoka athi EMDC libandla lodlakela. Ibandla lodlakela elilodlakela iZANU-PF ngokutsho kuka Honorable Scala. VaChinyoka anzi naba Scala matombo aya akabva kumtoko ameno azi matombo echembereze kwachiviri. As it don't answer that, math, go with Chinyoka.
Vachinyoka muku peta zvedu hurukuro yedu manzwa. Vazhinji vanga vari kutaura pano, vachishorawo zvimwe zvamama taura. Motipa, asi moti muchidimbo mongoti gagaga nekuti nguva yedu yadyanana. Kuti imi nezvataurwawo navasikala munoti chii kune mazwi avataura?
Ndatendai. Vanhu vanotizo hanzi vanhu vanosora kuti kwai zvatagwa naChinyoka vachimusa mudana hai kumuteerera kana kusamuteerera zviri kwamuri, asi chokwadi ndechokuti mukutaura umu kana munhu ukatora nguva refu uchingoteerera vanhu vanowirana newe, kazhinji kazhinji unopedzisira wavabenzi, nekuti zvonenu zvaunenge uchihwa zviri chinguva zvavanofunga kuti unoda kuzviwa. Kana vanhu vakawa chokwadi chimwe chakasimba, kazhinji vanogwadzirwa nemwoyo voti hawo ungadai asina kutaura nokuti havadi kuwa chokwadi ichocho. Asi muno muZimbabwe zvedu isu savanhu tongoda vanhu vanofarira kuita shamwari dzechokwadi, you know, people who are friendly with facts, kwete people who like my alternative facts. Chandisingadi kupindura kuna vasikala inyaya yavapinza kwokupedzisira yeGugurahundi. Purezidendi vedu pavakauya ava vanyuwanya, chimwe chezvinhu zvavakaita pokutanga kutsvaka madhishi okumatebeleland, vakati ngatiitei kuti ogani yedu yenational healing iyaitange kutarisa nyaya iyi. Saka nyaya yeGugurahundi haisi nyaya yokuti tongori zvedu tadhakwa tiri padoro kana kuti tiri paredhiyo tongorasha muromo tichiti hei kwakaburawa vanhu 30,000 mukaa, haidi kudero. Inyaya inogwadza vanhu vazhinji. Inyaya inoda kuti titaure zvakanaka
tati muchidimbu vaChinyoka. Saka
takuchidimbu imomo hakuna vanhu vakapondwa musi weFriday toda kuvahwa hongu. Kana vanhu vakaita inonzi illegal gathering, mutemo muno muZimbabwe plus international human rights law allows the police to disperse an unlawful demonstration.
Thank you very much, Mr. Chinyoka, please. Thank you very much. Would like hello, Mr. Chinyoka Maitabasa. Tochingopedzisa navasikala.
In fact, I might not fit in because we have breaking news. We are learning from our correspondents that the police have issued a prohibition order against the MDC's Gweru rally.
So let's get Mr. Scala to comment.
Mr. Scala, 30 seconds, and strictly 30 seconds.
The MDC leaders are currently under siege since the rise of the current administration in Zimbabwe. Almost all our leaders have been arrested, starting from the period when our Secretary for Presidential Affairs Committee was arrested, our current Vice President, Tendai was arrested. So far, there are more than 21 leaders of the MDC who have been charged.
Unfortunately, Honorable Kala, we have to leave it there. Thank you so much, Honorable Jobs Kala of the MDC, as well as Kinombu Daishe Chinyoga of ZANU PF. Good night, I'm Tunga Milinkoma.
And I'm Marvelous Mpanganya, who you're saying have a very good night. See you tomorrow on Let's Talk.